Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikumi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakete yeshuga inobata iri mushitoro yomuka mangwana yakwira price. Chii chaitika? Ende zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers ine kusina mhere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawane uchoviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebasi rezvekubudiswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, demand supply level envy will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Katashka Ipapu, Tinegeta Kukisu, here is our currency. All transactions in this country shall be by our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or in any restaurant or in any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change it, be given a kwacha and then you transact. Saka mari yose iri mashops iri kupi will not work until yaenda kubank. Anochije opiwa currency yedu ndiyotransacta nayo.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yeshuga inobata iri mushitoro yomuka mangwana yakwira price. Chii chaitika? Ende zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers ine kusina mhere. Ine kusina mhere nokuti vanenge vatoita ipapo. And unowana macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, has never paid his workers in US dollars. But it must either pay in US dollars.
Panyaya zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Ya, pana Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is when you say that Trump anofarira Israel. Saka zvamunofanira kuita president indai kuIsrael netim nemabusinessmen votanga vasaina maagreements ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhamo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranslate nemaus dollar saka udzai Trump abvise masanctions mumaedras adini afambe Zimbabwe is very bright people hamene kuti inoshanda here but kaichishanda yakangonaka ichechaadi vanenge vabisa masanitizo vatofarira masanitizo adini abviswe iko zvitoizvi unotadza kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro because youare Zimbabwean so hazvitifadzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobet Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handina kuzenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu ya plenary session. President vanga varipo vamunangagwa mumwe vatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconvenors vePoland vanovaivo retired justice Nare namai mukana nasangarwe vokuZimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi tine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tachivataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing. Sei ndichidaro nokuti pane ime thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe uendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa sapresidendi weZanu vachamisa sapresidendi wevanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navachamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asinei nezvamangwana. Ndo zviri kuitwa pamaprocesses avo. Pavari kudya mari yenyika chabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumawere nekudaro paakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simuka tienzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. President vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai, mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirana, asi hatingaiti hurukuro dzisina kwadziri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi Gava Mainzanisi. Nyaya isina mutongi Gava Mainzanisi, hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi tichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende asvika kudomwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuru yataita naye uye yatashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvayanje kuti unga utomhanyamhanya ukachinja wokawana ka 10-20 years wosira wadzimai kunge wachitengesa zvinhu kuti tirarame. Panozopera mwedzi wacho kuma31 unomaona uye renti ungabedzwa maus sometimes nechikafu like ukakwasa kuwana $30 ine kutengerawo chikafu chakati in terms of mafuta unaona 6 liters anini pa29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kosa zvakasana nyama nechichi ndoaa chitsvago maraini madhireva muyame vanenge vaichengesa zvakatiseemubhakuhuku nekuchengeta kuti zvakatiwandi wande totinozvitengesa kuwedzera kuodha madhina dzinongo vambenga marand voenda kunana south vodzoka vanechavainato nemararanakatoera muzimbabwe.
Tinoona kuti mama makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno. Papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamiti zvaitwa sometimes unoona papalamendi paenzinoti yatinge kuti June tichawedzera something ma7 tinozoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezviri kuitika. Saka tichipinda mabhengi achifungidza kuti tichaona iripo kwakona apa isisedi yatodzika bodzitishasi mananyaradzo nekaidzakatawedzeatachiwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora?
Pane ishe kuti vane mabank charges avo kozoita 32% yakaiswa na Ministry of Finance yechiwedi of chipapo Saka kuti kwako vanhu mai mazano kasika pano ari kuhoda mahosi amaya kuti shasa kadhi zvinozvida kuti tisipei zvishoma zvazvo kana kunotora straight kumabanks.
Saka mamunozotengawo imi muzvitoro vanobvuma here kuti mushandise kadhi uye vanokubatirai zvakare here 2% yamambobatirwa zvakare kubhengi?
Mamwe vanobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chiranga achiita $14 monzi a kana ya kadhi mauta $17 then 2% zvakare vavanechi panoswipa inobva yadhiswa kuchipapo electronically 2% yachona kwatongorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Uyo anga ari mushandi wehurumende asina kuda kudongwa zita rake sezvo anga asingabvumidzi kutaura pamhepo. Anga ari parunare nestudio 7. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varayiridzi vakatsamwa chose nekusawana mari yavakanga vavimbiswa negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabudawo munhau vachiti hurumende yakanga isina urongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno. Vamajongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa. Hatina kukwanisa kubata mainzenza kanawo muzvinafundo Ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Pana minista welabor vanonzi vadr Nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants. Zvino June yasvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri. Maservice provider vana gazi vana nyaradzo vana pismas vakatora mari kureva kuti mari yaitambirwa mwedzi wapera yakatoderera. Zvinoreva izvo kuti varayiridzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita ngonondi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi. Mwedzi wasvika chobva chatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara henu. Ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi. Varayiridzi vakawanda vanga vachindiponda nhasi vari kutsutsumba vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana?
Matanho atotanga zvekutorwa nekuti language yangu ndofunga matonzwa kuti yachinja. Pai pai taiti no ngatimbopei mukana ngatitaure iye nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto. Saka hatina option nepanisana pekuti kuti titobuda apa totofambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto. Saka tinozva kuti pamoto tichatsva asi tatadza tichaona toita sei. Kuminzwa kuti chabayiwa hasi chinozwa kuti chaita sei. Tiripo ndechekuti murayiridzi azvipira kuti aiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha pana.
Mune hurongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yaJune yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Saka anoonawo munangagwa musi wa 21 December. Saka anoita mapetition machizwi kulabor tikanoisa tsamba pamwe chete nezinta kuparamendi tsamba tiramba tichingonyora. Saka tinobatidzwa nehurumende chiri hurumende kana iri hurumende yevanhu kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachitoda kugadzira masolutions achingapa vakundikana.
Avanga vari munyori weptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly vaObey Sithole vambobvunzurudzwa nemapurisa muHarare vachiyambirwa kuti varoda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo. Asi vaSithole vari kuramba nyaya iyi. VaSithole vanonzi vaenda kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vaSithole kuti tinzwe zvizhinji.
So ndaenda kumuzuva ranhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti ivo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and the recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Ivo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsight a public violence. So ndozvavanga vandidanira. Asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwestereji nokuti vazongoita warn and caution me ndikatenderwa kungobuda zvaita nekuti mabveta angu ndoagona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupa iyi ndeyekuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura vanofunga kuti izvo zvinonyisaita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii, nokuti munhu ukataura kuti une nzara inowo nzara iri kunzwika nemunhu wese wese, hazvirevi kuti wainsaita public violence, asi kungorangaridza vanhu matambudziko atiri kusangana nawo. So kwavari ndinoona sekuti vari kuzama kutongoti tisataure nhunha dzedu, asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu sevana vezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu, tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vashandisa wedzi rekuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka kusazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati, asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiri vechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini papi uye chirudzii.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Igaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana dzinenge dzichirarama mukati menyika yezimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yezimbabwe, kukanganiswa kweutongi muzimbabwe hazvigoni kuti vakusiye. Vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma, asi isusu tinoziva hedu kuti igaro ziva, nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinopataura kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObey Stole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa, anotorwa otongwa. Kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva ana mhosva, ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu, tovimba zvikuru nesystemu kuti kana munhu asina mhosva ana mhosva.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Sibusiso Moyo. Mutoro wedu wenhauta Uraishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvina bhizimisi vane maonero aya ndiamai Christabel Nyakonda, vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa mumwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya, isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga yume raw material outside haizokwani, ndiro dambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wamuzvina bhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMake Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonere avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tinenge tichikumbira kuti mari yedu yatinenge taexport. Takata exporta order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank. Not necessarily liquidated so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, mari iripo kuti tigotenga ma raw materials and we continue like that. Akusvika economy yedu yaistabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizimisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa nehungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. VaBrian Wilson, vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather, vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandisa yachembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and zviri kutadzisa kuti tikwanise kuexporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizimisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited, vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika idzi. Vamoyo vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru weZimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomonzwa zviri kubva kwamurimi vateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangati nehurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall. Tinoona tajaira ngokuona uri kuchill sport uchiimba nevamwe uchiita sei sei tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London Paris zvino?
Aiwa sofapo. Aiwa chando kuri kufaya.
Oh munokuti kuchando.
Hey.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange uri kuenda unoridza kuchando wakashitambira sei?
Papakaipa. Zvino ndakati mafunga pamwe vanhu vari kunyepa.
Ehe.
But ndakatozozoona kuti aiwa ndotodiwa itiko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei?
Uyo muone ari kukwata. Kokuzopusa pusa so uri kukwata. Achimwene. Muri kukwata. Asi kukwata. Chizvimene.
Ah, so mi. Echingobvunza unongodzaya pa zvine zvinoitika kai zvinongoitika pa ground special kugeto
nangoti kumba kwedu toita yatinoda tiso kwedu toita yatinoda tiso kwedu tinotopisa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 p.m. apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende yekuti hurumende yatadza kwawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimbiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.